Da zoga kumusha Da zingwa nehama Moyo wangu norwaza Asia ndina mhoswa Da ifunga tiriro parimwe Sei muchiti leave now Katiba tanei Tivise ruvengo He traveled from afar Kuchaga upeni Kwete kuzo kutorera mukana I worked hard Ndakava kanyika ino Nasi kutiza ndichi see everything Mwana ari kuchema Mugazi ati why Lord is working a crime Kota kangano Marwadze rusu nunguko Who told you Africa has owners Usa zinge hama yako Mangwana unomuda Ruvengo haruvaki Love is the only way Ndazoka kumusha Dazingwa nehama Moyo wangu norwaza Asia ndina moswa Ndaifunga tirirofa imwe Sei muchiti leave now Katiba tanei Tipedundi romando Moyo wenyu wakaenda kupi Makangano avaka miranemi Wanane mosva yei Who built the walls in your heart Who told you to feel your own